mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 6 ndira 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu gumi nevana vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Bato reTransform Zimbabwe rinokurudzira vatungamiri veZimbabwe Electoral Commission kuti vasiye mabasa. Nasi America inochirechedza gore rekutanga kubva zvakaitwa mirizhonga paparamende pakafa vanhu vashanu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevana 14 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe vanhu chiuru chimwe chete nemazana matatu ane makumi manomwe nevapfumbamwe 1379 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine makumi mapfumbamwe nevaviri 5092. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane gumi nezvipfumbamwe zvine makumi mashanu nevanomwe 219,057. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru zana nemakumi mana nezvisere zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mapfumbamwe nevaviri 4,147,992. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru zana nemakumi matanhatu nechimwe nemazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nevashanu 3,161,795. Vabaiwa nhomba yetatu vava chiuru chimwe chete nemakumi mashanu neumwe 1,051. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanoti vari kutungamira sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vanofanira kusiya mabasa nekuti vakundikana basa. Izvi zvinotevera mashoko ekuti gore rapera rose ZEC haina vanhu vakawanda yavakanyoresa kuti vavhote musarudzo dza2023. Sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vanoti dzimwe nguva havasi kukwanisa kunyoresa vanhu nekuti vekuhofisi yamabharani mukuru wehurumende kana kuti Registrar General vanenge vasingakwanisi kupa vanhu zvitupa zvinodiwa pakunyoresa, uye vachitiwo dzimwe nguva vanenge vasina zvikwanisiro. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaangarivhume.
VaZulu, takafunga kuti tiende kuZEC mushure mekunge ZEC yabudise nhau dzekuti ivo gore ra2021 vakanyoresa bedzi vanhu vanoita 2971 new voters. Mushure mekunge vapuwe budget re11.6 billion RTGS, inova mari inosvika iyo mari inodarike $100 million pagore iroro kuti vanyorese vanhu kuvhota, asi ivo vakanyorese vanhu bedzi vasingasviki zviro zvitatu. Saka izvozvo zvakatishungurudza kuti taida kundonzwisisa kuti sei paite incompetence kana kusagone basa kwemhando yepamusoro zvakadaro. Tasvika kutambirwa kwedu kwanga kusina kumire zvakanaka zvachose, nokuti aingove mapurisa kubve panze, pagedhi aive mapurisa, pareception yeZEC aive mapurisa ane pfuti. Nokupinde mukati muZEC office takatozodaidzirwe munhu weZEC nemupurisa.
Ndiani chaye wamaida kuenda kunoona vangarivumi?
Isu taida kunoona wa Utoile Sly Gwana, Chief Elections Officer. Atina kwasa kubaona. Takango zoona bezi Director of Public Relations. Leshinzi makomishina vese harapu. Saka kubati kubutambiru wa kwedu kwa kanga kusi kwa kanyanyo onaka. Kana kunofaza sesho taita risira. Asive takazo taura nao havo, takazo kurukura ninyaya zitanga tafambira.
Ndezipi nyaya za maka kurukura?
Tiche kutanga, tati susu wano wakanyoreza hava shoma. Zeki nofana kuti ishande sezvo inosungirwa wakunzi iite. Chechipiri ma registration sender anguribedzi 70 toti 61 plus 10 which is 71 nyika yese. Saka iwayo mashoma zvakanyanya zvokuti kuti munhu andonyoresa kuvota anofana kufamba nzvimbo yakareba chaizvo kuti asvike nzvimbo yekundo register. And huye tikakurukura nyaya kuti vanhu vari kushaya interest muma process ezeki. And huye vanhu havasi kuimba nekutembe zeki.
Mungapa muenzaniso.
Saizo zivani wakawanda wasi kutenda kutivani bezi 2900 wakanyorese kufota. Saka dozi mwezo zinu zota kurukura navo. Tishitaura kutenga shikurumizwe. Ngapaiswe masenda akawanda ya kutivani wanyorese kufota. Iwe wakativimbisa kuti iwe ya masenda alikuiswa by February. Kuti munuwese agone kinga chikwanse kunyoresa alipedu. Dozi mwezinyaya zita kurukura navo.
Asika veze kivani utivani mbosha ya woka zikwani siro. Eva ngarifumi.
Pamari chekutanga vatiudza ivo kuti vaka receive kana kuti vaka upwe mari yavo yakakwana kubve ku budget renyika 11.6 billion RTGS. Saka vana damziko remari. Chechipiri kuwane mari yevanoti outsourcing yevanotsvaga kumadona nevanhu vakasiyana siyana pama programs avo ekushambadza kudzi radio nemamwe ma program avanga vachiita. Saka mari vari kuwana. And huye chetatu ukapinde pa ofisi ya zeki, despite kuti panga pakazare mapurisa angane puti, motokari dzakanga dziripo dzakapakwa mukati ma 4x4 dzakawanda zvokuti zvinoratidza kuti mari iriko. And any citizen angada kuenda kundoona ngandopinda pa zeki aone mhando yemota dzakapakwa kuti ndifunge kuti mota idzi dzine munhu umwe naumwe yake kana kuti dzimwe dzacho dzingori mota dzakatengwa. Saka nyaya yemari hatingadi kuti idambudziko kuzeki nokuti mari vanayo.
Mutungamiri webato rinopikisa Retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro makweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights akamirira sangano reproject vote 263 anyorera kuZimbabwe Electoral Commission achida kuti apiwe magwaro emazita evanhu vakanyorisa kuvota ose ari maviri anoti repadande mutande nerebepa. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira mafunda vanoti chiri kudiwa nesangano reproject vote 263 ndechekuti rikwanise kuverenga kuongorora pamwe nokunzvera zviri mugwaro revavhoti iri maringe nebumbiro remutemo iro rinobvumidza kuti vanoda kunzwisisa vawaniswe gwaro iri nezek. Ngati nzwei hurukuro yaitwa na Jonga Kandemiri weStudio 7 na vamafunda.
Mukoma God Zvumupanga rakamirira project vote 263 wakanyora tsamba musi wa 3 January 3 ndira vachikumbira kuti zeki Zimbabwe Electoral Commission iwapewo magwaro kutsamba electronic voters roll ne inonzi print voters roll of the consolidated voters roll inyika yese vari kuikumbira kuti wambo iwono wamboongorero zviri pamutemo zvinotendedzwa neelectoral act yemuzimbabwe vari kuti vatarise nekuti weproject 263 vanga vakaine mabasa vanga vachiita ekuzama kuti vana vezimbabwe varejese kuvhota asi pakazouya zeki ichivaudza kuti muzimbabwe maka register vanhu 2000 chiri mugore ra2021 ndopa wakaita kakunyuta. Saka vari kuda kutotarisa voters roll redu vari audite zviri pamutemo vangotarisawo kuti zvakamira sei ndizvo here zviripo izvi ndinanhu wakadai wakadai. Saka tsamba iyi ndiyo yakaenda kuZimbabwe Electoral Commission takamirira mhinduro.
Danho iri rinobatsira chii tichiona kuti Zimbabwe Electoral Commission iri kuburitsa kuzivisa veruzhinji uwandu hwevanhu vanyoresa kuvhota kusvika pari nhasi?
Electoral Act yedu yeZimbabwe inotendedza kukumbira kuwana voters roll asvaka kutanga nhasi mukajiyo kama kuma elections apedzisira kuitwa kana iri a 2018 kana sikakanganisi kana a 2018 shuwa pane organization yakakumbira kuwana voters roll in electronic format or in hard copy format in print format ikatopirwa kuti waitewo basa rao waite analysis yao electoral act inotendedza dozwa nyorwa ne project vote 263 kuti ayo tirikukumbira kuti timutipo voters roll yedu in electronic format ne print format kuti tarise tega to analyze kuti okay tine ono wataka fambizana wataka kumbira kuti wataka batisira kuti wa register kuvota haiso yega organization iyoyo wana wakati one day pana ma organization wakati one day wakamobilize vanhu kuti wadini kuti wana wa register kuvota saka regai tione kuti zekisha kumbira kuti kudii.
Kune vamwe vari kupokana neuwandu huri kuziviswa neZimbabwe Electoral Commission kuti ndo vanhu voga vakakwanisa kunyoresa kuvota zvikuru mugore rapfuura ra2021. Zvingaita here kuti masangano akaita sera muri kumirira iri nevamwe ivo vari kupokana neuwandu ihwohwo vaende kumatare edzimhosva?
Aiwa, regezai tisanyanye kumhanya kuenda mberi, regezai tifambe bhijana bhijana nereka nereka pashemanyika tione kuti tite tinzwanane, regezai tione kuti zeki zvatakuita chikumbiro ichi totoziva kuti kumashure uku kune mavhotezo akatombopa vanhu anobhadharwa ende kuno vakomana nevasikana veproject vote vanana mukoma Alan Chipoi vanana Fallon Dunga vatokumbira nevasikana nevakomana kuti ngatione kuti zvakamira sei danho repamberi richaonekwawonzi richafamba sei ngatisatanga taanyanya kumhanya mberi regai tione tange takumbira zeki tifadze nokuda kuti tifadza zvikanakidza tewakomana nevakoma gwete edo nakoma tinopfukurwa nakoma peta saurombe vanasisi tinoanasisirasho vasaide kumatare zvikaperera kunyaya dzokunyorerana asi kana zvanetsa matare ndokwatinoenda ndokunoperera nyaya.
Avo vange vari mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday nyanzvi mune zvedzidzo dzinoti gore ra2022 richava gore rakaoma zvikuru munyaya yezvedzidzo munyika, vachiti izvi zvinobva mukuzviringwa kwakaitwa dzidzo nedenda recovid-19, kuramwa mabasa kwevarayiridzi, vana vechikoro vaibata pamuviri nekurega kuenda kuchikoro kwakaitwa nevana vechikoro. MuNewsday makare, mutungamiri weZANU-PF vaEmerson Mnangagwa vanonzi vatambira zvakabuda musarudzo dzebato ravo idzo dzichiri kukonzera mutauro mubato iri. MuChronicle, sangano reApex Council rinoti hapana kuramwa mabasa kuchaitwa nenhengo dzaro sezvo pane urongwa hwekuita huri kure nehurumende svondo rinouya pasi peNational Joint Negotiating Committee. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Koma vanhu veZANU-PF avo tavajaira. Uyo muyutsi uyo ari kutaura uyo nyaya yokuti ZANU-PF haina kumboita musangano pakati pecovid-19 ichiuraya vanhu. ZANU-PF yakaita misangano ichirambidza MDC vakabatsira Monzora kutora Harvest House nguva yecovid. Saka zvavari kutaura zvoita hazvijaira nezveZANU-PF, vanenge vachitoitirawo kuti vasadzingwe kana kurira kutsigira nhema idzodzodzi. Ndizvo zviri kukonzera nzara munyika, izvi zviri kukonzera kuti nyika iparare ishaye kana dignity muupenyu hwevanhu. Zvakare ZANU-PF zvayakuita izvizvi zvakashata zvisingaiti nyika, hakuna kwairi kuinda. Nyika yainda kumawere zviri pachena, hapana kana munhu angambofungidzira, hapasisina.
Mamukasei vashamari vestudio 7, isu tiri wapenyu zvedu wepinyu yegore idzva. Hai, ndoda kutaura zvangu kuti aiwa pakati apo pezifapo nefifa dai paita kunzwana nabhozesha, isu hatidi zvekushaiswa mutambo, kushaiswa bhora. Tinoda bhora isu, tinoda soka, hatidi kuti mauri asi adzingwe. Aiwa aiwa, dai paitwa kunzwana napa nguva iripo.
Ah, pastudio 7 apa muri sei sei vashamarari vana Raymond wande nevamwewo. Ya, tokutendai nekuti panhau ini ndini Petros Ncuve ndiri paBotswana. Ndachikumbirawo kuti hurumende yedu yeZANU-PF vambozivawo kuti isusu tiri vanhu vanenge vakapasawo zvikoro. Hati hatina zvekuita, tiri kuno mabasa kuno kunze kwenyika kunoku, kwati kushandisa kuti mbunyikidziyo tinokuwa senhapwa. Aiwa aiwa aiwa, vanana vana mnangagwa ngavati proplan. Asi zvine hazvo 2023 mukomana ari kupinda muofisi ndatenda.
2023 tinofanira kubuda nouzhinji hwedu tondosvika tovhotera vana Nelson Chamisa nokuti iri bato reMDC MDC IT andiri kuoni zvakanaka. Ringi toda kuita zvakaita Margaret Dongo gore riyeri zvokuti mavhotsi asati anaunzwa obva ati vanhu vangu chisai kuna vamugabe. Saka munzvoro uyu andimuoni shapu shapu, anenge andoda kuti vanhu vangu isai kuna munangagwa. Ndozvandiri kuona, saka inditesi ndovhotera Chamisa vapinde panyanga.
Vana veZimbabwe, Zimbabwe ngatibatanei, Zimbabwe tikurire nhambo, Zimbabwe tina vachamisa, Zimbabwe vana veZimbabwe, Zimbabwe ngatibatanei, Zimbabwe tikurire ZANU, Zimbabwe tina vachamisa, Zimbabwe.
Ndinokutendai pastudio 7. Vana veZimbabwe ngatibatanei nevari kunze, tikwanise kudzoka tizorejesta, tipedze nhamo yatambudza kuti tisangoramba tingomberereka nenyika tisatambudziwa nedzimwe nyika. Ndatenda zvangu, ndini Chipano ndipakapa.
Kwazai muri Zimbabwe, kwazai muri Zimbabwe. Haina hangu ndangotaura zvangu, ndiri ndakarerekera pagogo nemangu South Africa. Handira kutaura zvangu, ndakataura nenyaya yechanda. Handira kuti tese tipepuke magogo etu vanga kutarisa munhu wekuvhotera. Hatimbodi kana fani zvokuti tori tutavhotera munhu obva aiita zvake zvokuita zvema girlfriend otama kana nemusha wake. Zvatakamuvhoterera hachaiti. Chanda out office. Tukuda vanhu neshanduko this time. Tukuda vanhu vakamutsa panyaya yebasa. Hatikuda vanhu kuti tikavhotera takwaradza imba yake. Hatikuda vanhu vetaipiyo yegore rinotevera. Tofanga kutozoongorora izvozvo. Presidential input hatikuida kana kuiona futi. Pondo imwe iri kutotitambudza kuarea kwedu iyoyo. Vanonyepera kuti vanotida bhata vasikuda kutishandisa vanhu. ZANU-PF pasi.
Makadiko vashamarari vestudio 7. Aiwa, isu kwatiri tinofara, tiri kuno kuSouth Africa kwatakapotera tichitiza nhamo yatinokonzereswa iyi nevanhu veZANU-PF. Vanhu veZANU-PF vatitambudza. Asi mashoko angu ndinoti vaya munangagwa vakundikana, sezvo ZANU-PF zvaisingadi kubva pachigaro zvava zvakadi vambopawo vachiwenga. Timboonawo kuti pamwe vachiwenga vangachinja zvimwe, vambotiitirawo zvavanogonawo vachiwenga. Vamunangagwa vakundikana, dei vanga vachikanda svimbo pasi nokuti zvakunda izvi. Vapiwo vachiwenga kuda pamwe vangaita zvinani, pamwe tingadzokawo kumusha tisiye zvemuSouth Africa izvi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sangano reZimbabwe National Soccer Supporters Association rinoti raisa chikumbiro kuhurumende chekuti ribatsirwe nemari yekuti nhengo dzaro dziende kunokuruzira maWarriors kumakwikwi eAFCON 2021 kuCameroon. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Munyori mukuru wetsangano iri vaJoseph Mutau vanoti Zimbabwe iri kuda rutsigiro rwakasimba murwendo rwayo rweAfcon 2021 urwo iri mugungano rimwe chete neGuinea, Malawi neSenegal. Vamutau vanoti vaiisa chikumbiro kuhurumende chekuti ibatsire dzimwe nhengo dzavo nemari yekuenda kuCameroon kuAfcon kunopa rutsigiro kumaWarriors. Vamutau vanoti vakaita musangano nevamwe vakuru veSports and Recreation Commission avo vakavavimbisa kuti vari kukwidza chemo ichi kuhurumende.
Asi vakati vimbisa wakati vachamira mira kuti pange pachine paine vatsigiriwo vachasvikawo vakamirirawo chi vakamirira chikwata chedu chemaWarriors.
Mukuru wekumahofisi yeSRC vaSebastian Garikai vanoti vakatsvitsa chitemo chevatsigiri venhabvu ava kuhurumende asi vakamirira mhinduro. Studio 7 yakundikana kubata bazi rezvemitambo kuti tinzwe kana hurumende ine zvaichabatsira nazvo vatsigiri vechikwata chenyika. VaGarikai vanoti vari kufara kuti maWarriors akasvika zvakanaka kuCameroon vachiti chinangwa chavo chikuru ndechekuona kuti chikwata chenyika ichi chawana zvese zvachinoda. Vamutau vanoti veSRC vakatendera kuti vatsvagewo dzimwe nzira dzekutsvaga nadzo mari kuitira kuti vateveri veMaWarriors ava vabudirire kuenda kuCameroon uku.
Vanogona kunge vachidawo kubatsira vatsigiri veMaWarriors kuti vaende kuCameroon. Vakati daiwa tinozvitsigira. Uye zvakare tinotsigirawo kuti izvo avo vanogona kuenda kuCameroon vachishandisa mari dzavo vange vachienda vachinotsigira maWarriors.
Asi nguva iri kufamba pasati pave nechakabatana murwendo urwu sezvo mutambo weZimbabwe wekutanga uriko nemuvhuro apo maWarriors ari kusangana neSenegal. Makore apfuura vateveri veMaWarriors vanga vachibhadharirwa mari neZifa kuenda kumakundano aya asi pari zvino hapana vatungamiri veZifa zvitevera kudzingwa basa kwebhodhi ravaFelton Kamambo neSRC. Kudzingwa uku hakuna kufadza FIFA iyo yakatara musi wa3 ndira semusi unofanirwa kunge SRC yadzora bhodhi reZifa iri pabasa. Zuva iri rakapfuura SRC ichiti haisi kudzora bhodhi reZifa. Nhabvu muZimbabwe yatarisana nekudzingwa munhabvu yepasi rose sezvo FIFA iri kutorera Zimbabwe matano akaomarara. Murwendo rwekupedzisira kuAfcon kuEgypt pakaita kunyunyuta kukuru mushure mekunge ZIFA yakabhadharira vateveri venhabvu vakawandisa kuenda kumakundano aya panguva iyo vatambi vaive vasina kubhadharwa mari dzavo. Chikwata chemaWarriors chakabudirira kashanu kuenda kumakundano aya muna 2004, 2006, 2017, 2019 naiko zvino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Papera gore kubva zvakapinda nechisimba muparamende yeAmerica, vatsigiri vevaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachiedza kumisa chirongwa chekuti vaJoe Biden vaitwe mutungamiri weAmerica. Musi wa6 ndira gore rapera vatsigiri vavaTrump vakaita mhirizhonga paCapitol Hill pakafa vanhu vashanu. Nhasi mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanotarisirwa kutaura pamusoro pechiitiko ichi asi vaTrump vanoti havasi kutaura pamusoro pezuva iri nhasi. Kusvika pari zvino mapurisa akasunga vatsigiri vavaTrump vakakonzera mhirizhonga iyi vanopfuura mazana manomwe. Tabata nyanzvi mune zvamatongerwo enyika Dr. Roderick Machekano kuti vatiudze zviri kutarisirwa nhasi maererano nezuva iri.
Mhirizhonga yakaitika paCapitol Hill mugore rapfuura musi waJanuary 6 inotarisirwa kuti icharangarirwa pazuva ranhasi January 6, 2022 kunyanya kurangarira avo vakatsakatika mu mirizhonga yakaitika iyi. Tinoona kuti mukuru wenyika va Biden nomutevedzeri wavo vanotarisirwa kuti vachange vachitungamirira nekutaura pamusoro pemhirizhonga iyi. Tinotarisirawo izvo kuti vatungamiriri Congress ichange ichitonderawo zuva iri pamwe chete nenyika yose, nokuti chiitiko ichi chunhu chakaafekta magariro emuAmerica, mafungiro evanhu maererano ne upenyu hwemuAmerica zvichienderana nedemokrasi yenyika, kuti vanhu vakava nepfungwa itsva kuti zvinhu zvakadai zvingaitika muAmerica here.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nhasi vanotarisirwa kutaura pamusoro pezuva iri here, uye munofunga kuti zvimwe zvavachataura pamusoro pazvo ndezvipi?
Tinotarisirawo izvo kuti mukuru wenyika vaBiden zvavachange vachitaura pamusoro pazvo zvinova zvinonge zvichirerekera mukubatana kwenyika yeAmerica, vanhu vese veAmerica, zvisinei kuti bato rako ndezvipi. I think vanenge vachinyanya kuda kusimudzira kubatana nokurespect maelections munyika. Tinonzwa izvo kuti vaBiden vachava vachataura pamusoro pe aimbova mutungamiriri wenyika vaDonald Trump maererano nezvavanoita zvinova zvokuda kudzosera nyika kumashure. Pamwe chete I think pakutaura kwavaBiden ichavawo nguva yokuti vakuridzire vanhu kuti vazvichengetedze muchirwere chadai kunetsa ichi cheCovid, vachienkareja vanhu kukumikidza vanhu kuti vavaccinatewe.
Nezuro chitatu, Attorney General Merrick Garland vakataurawo pamusoro pezuva ranhasi. Chii chamakabata pane zvavakataura?
Gurukota rezvemutemo Attorney General Garland vataura ivo vachiti bato ravanotungamirira kana bato rehurumende ravanotungamirira zvejustice izvi vachange vachiongorora nyaya dzose dzezvakaitika. Munhu wese akapara mhosva akatyora mutemo achava achiongororwa kana kuinvestigatewa. Vanotaura ivo kuti department yavo ichatevera mutemo kusvika kumagumo, vachitevera mafacts anenge achiitwa presented.
Komiti yeparamende yeAmerica yakaumka kuti iferefete zvakaitika pazuva iri. Yasvika papi neongororo yaro?
Komiti yeparamende yakaumbwa iyo inonzi iyo January 6 committee kuti iongorore kuti zvakambofamba sei kuti zvinhu zvakadai zviitike. Ichiri kungoita basa rayo, ine vamwe vangavari padhuze nenyaya iyi vayakakwanisa kutaura navo. Kune vamwe vayakadaidza kuti vauye kuzopa chapupu umbovo hwavo nemaziviro avaiita kuti nyaya iyi yakafambiswa sei. Vamwe vakaramba vakaita sana Steve Bannon, uyo angari nhengo yaisapota vaTrump.
VaTrump vanotii pamusoro pezuva ranhasi?
VaTrump vanobuda ivo vachiramba vachinyunyuta vachiti ivo komiti iyi yakafomwa kuti iongorore maitikiro enyaya iyi vari kubuda vachidismisa vachiti iyi komiti ndema Democrats awo anenge achida kuti angova anova rigira pasi
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika. Dr. Roderick Machekano vari parunare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu gumi nevana vakafa neCovid-19 muZimbabwe nezuro.
Bato Retransform Zimbabwe rinokurudzira vatungamiri veZimbabwe Electoral Commission kuti vasiye mabasa. Nasi America inocherechedza gore rekutanga kubva zvakaitwa mirishonga paparamende pakafa vanhu vashanu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.